manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu mbudzi 27, 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tiri kuona zvikoro zvichivhurwa. Inzvimbo dzinoungana vana vabva kwakasiyana siyana. Kana pava pachikoro takuda kuti panopinda vana ivavo munzvimbo yekudzidza ngava screenwe temperature. Tozviziva kuti hapana auya aine temperature yakatokwira.
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu 115 kana kuti 115 vakawanikwa vaine chirwere checovid-19 munyika yose mushure mekuvhenekwa kwevanhu chiuru nemazana manomwe kana kuti 1770. Meya veguta reHarare vaJacob Mafume vakasungwa nechitatu vanomiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekushandisa hofisi yavo zvisizvo. Vanhu vaita maonero akasiyana-siyana pamusoro pebhajeti renyika regore rinouya rakaturwa nezuro negurukota rezvemari vamutuli Ncube. Vamwe vagari vemubulawayo vari kuramba vari panjodzi yekubatwa nechirwere chemudumbu sezvo vari kushandisa mvura yematsime isina kucheneswa nekuda kwekuenderera mberi kwedambudziko rekushayikwa kwemvura. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vanoti vakagadzirira kubuda pamuzinda weWhite House kana vanosarudzwa nematunhu kunovhotera mutungamiri wenyika kana kuti Electoral College yakadoma vakasarudzwa semutungamiri wenyika vaJoe Biden. Vanotevera nhabvu muZimbabwe havasi kusarira mukuchema mutambi wenhabvu wekuArgentina Diego Maradona uyo akaita mukurumbira pasi rose akashaya nemusi weChina. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu 115 kana kuti 115 vakawanikwa vaine chirwere checovid-19 munyika yose mushure mekuvhenekwa kwevanhu chiuru nemazana manomwe kana kuti 1770. Pavanhu ava 63 kana kuti 63 vanhu vari kubulawayo uye vanhu vose vakabatwa vaine chirwere vanhu vagara vari munyika. Uwandu hwevanhu vakafa hwakaramba huri pa294 kana kuti 274 sezvo pasina munhu akashaya nezuro. Izvi zvakasiya uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere chinyika yose wasvika pazviuru zvinomwe nemazana matanhatu nemakumi maviri nevatatu kana kuti 9623. Vanhu vapona kubva kucovid-19 vakanga vasvika pazviuru zvisere nemazana matatu ane makumi mapfumbamwe nevanomwe kana kuti 8397. Johns Hopkins yemuAmerica iyo iri kutevera chirwere ichi inoti vanhu vanodarika mamiriyoni 61 nezviuru 100 kana kuti 61 million vabatwa nechirwere ichi pasi rose uye vanhu vafa vadarika miriyoni imwe chete nezviuru 400 kana kuti 1.4 million. MuAmerica vanhu vanodarika mamiriyoni 10.2 nezviuru 700 kana kuti 12,886,000 vabatwa nechirwere ichi uye vanodarika zviuru 263,000 kana kuti 263,000 vafa nacho. Chirwere ichi chave kutyisawo zvakanyanya munyika nekuti chapinda mune zvimwe zvikoro zvikuru zviri kumatunhu ekumateveleland izvi zvakonzera kuvharwa kwezvikoro izvi. Chikoro cheMatopo High School chiri kumateveleland South chinonzi chakavharwa svondo rino mushure mekunge vamwe vana vavanikwa vaine chirwere ichi. Izvi zvinouya mazuva mashoma vana vanodarika 100 vabatwa necovid-19 paJohn Tallack Secondary School kuNdava Zinduna mudunhu reMateveleland North. Mukuru anoona nezvezvirwere zvinotapuriranwa mubazi rezveutano Dr. Poshia Manangazira vanoti sehurumende vanoshushikana neuwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checovid-19 uye kufa nacho uye kuti vanhu havasi kutevera kurudziro yekuti vazvichengetedze. Dr. Manangazira vanoti veruzhinji vanofanirwa kuramba vachitora matanho ekudzivirira kupararira kwechirwere ichi, uye panofanirwawo kutorwa matanho ekuvheneka vana vechikoro muzvikoro kuitira kuti chirwere ichi chisaramba chichipararira. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro pedambudziko iri.
Tikona kuti tichine nzvimbo dzakakura dzakawanda dzine vanhu vasiri kuteedzera madanho aya atinogara tichitaura ekudzivirira COVID-19. Kushandiswa kwemamasiki kwakaderera zvikuru kune nzvimbo dziri kuungana vanhu. Tiri kuona zvakare pasina kuchengeteka kweprevention measure iya yekushambidza maoko kana hand sanitizing vanhu vasati vasvika panzvimbo dzavanoungana, uye tichiri kungoona vanhu vachifamba famba. Chechipiri, tine vanhu vazhinji vachiri kudzoka zvakare kumusha kuno kuZimbabwe vachibva kunyika dzakasiyana siyana. Uko kuri kuitika yatakanzwa kuti second wave yemacases aya. Saka tichiri kungonzvera vanhu ivavo tichiona vaine SARS-CoV-2. Saka rimwe dambudziko ratichinaro.
Tiri kuonawo kuti dambudziko iri reCOVID-19 rapindawo muzvikoro. Zvii zvamungataurawo pamusoro pedambudziko iroro muzvikoro?
Tiri kuona zvikoro zvichivhurwa. Inzvimbo dzinoungana vana vabva kwakasiyana siyana. Kana pava pachikoro takuda kuti panopinda vana ivavo munzvimbo yekudzidza ngavascreenwe temperature. Toziva kuti hapana auya aine temperature yakatokwira. Nzvimbo dzavanodzidzira ngadzishambidzwe nguva nenguva. Saka izvozvo zvinobatsira kudzikisa kana kutopodza zvachose mikana yekuti vanhu vabatire utachiona munzvimbo dzekuungana idzodzidzi. Kumachechi uko ngati observei kuti kana zvanzi 50 toti vanhu 50, kana zvanzi 100 toti vanhu 100. Asi hazvirevi kuti uchingopinda munzvimbo diki vachiita chitsokotsoko. Ngavapinde nzvimbo yakafanira inovabvumira zvakare kuita 1 meter pakati pemumwe nemumwe. Choita sevhisi yedu muchidimbu, hatichaswerera kana kurarira. Uye kuimba koitwa kushoma shoma nekuti iwayo ndovatinoti matransmission amplification events. Zvimwe chete zvine parufu, tinoda kuchengetedza hama yedu zvine ruremekedzo rwakafanira. Asi zvisingazosiye vamwe vashanu kana vatanhatu vachiteera mufidi iyeyi. Nekudaro ngatilimitei zvakare nguva yatichaungana.
Matanho amungakurudzira kuti veruzhinji vatevere pari zvino ndeapi?
Sekutaura kwandaita matanho ekudzivirira SARS-CoV-2, kugeza maoko ako nguva nenguva kana kushandisa alcohol based sanitizer, kupfeka masiki inovhara mhuno nemuromo kana uri panzvimbo ine vamwe vanhu vasiri vaunogara navo, kugara 1 meter kana kudarika yatinoti social distancing, uye kulimita kufamba kana pasina zvauri kufambira. Matanho atinoonera pasi tichifunga kuti zvinhu zvisina maturo. Asi ndo atinoti kupublic health simple but very effective public health measures dzekudzivirira utachiona uhwu hunozotipinza muchirwere cheCOVID-19. Saka tinoda kuramba tichisimbisisa mapreventive measures iwayo.
Vanga vari mukuru anoona nezvezvirwere zvinotapuriranwa mubazi rezveutano, Dr. Poshia Manangazira, vari parunhare muHarare neStudio 7. Meya weHarare vaJacob Mafume vari kurara muchirongo kwezuva rechitatu nhasi mushure mekunge Magistrate Bianca Makwande vazivisa kuti vachapa mutongo wavo muchikumbiro chava Mafume chekuti vatongwe vachibva kumba kwavo mangwana. Godwin Mangusha anotipa nyaya inotevera.
VaMafume vari kupomerwa mhosva yekushandisa hofisi yavo zvisina mwero. Vachinzi vakaudza vashandi vekanzuro yeHarare kuti vape hama dzavo mastendi mumusha weWesley, asi ivo vange vasingakodzeri kupiwa mastendi aya. Nyaya yavaMafume yakamhangarwa kuspecial anti-corruption unit nahousing director weHarare City Council vaEdmond Kairo. Izvo zvakazoita kuti vaMafume vasungwe nemusi wechitatu. VaMafume vari kuramba nyaya uye mutongi atadza kupa mutongo pachikumbiro chavo chekuti vatongi vachibva kumba panyaya iyi achiti nguva yange yapera. Vatonderai Bhatasara, gweta ravaMafume, vaudza Studio 7 kuti vachadzoka kudare mangwana kuzonzwa mutongo wedare.
Nhasi tataura nyaya yebill yanga ichiopozwa neestate and majistrate vazenge vanga vachifanirwa kuti vaunze mutongo wavo na 3:30, asi tatobuda mukoti izvozvi. Majistrate vati nekuda kwenguva vanokwanisa kunge vachipedzisa kunyora rubeni yavo. Saka tanzitidzoke mangwanani.
Muchuchusi panyaya iyi vapanganai chiutsi, pamwe nemupurisa ari kuferefeta nyaya iyi vari kupikisa kuti vamafume vapiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso, vachiti vanogona kutiza munyika kuti vasatongwe, pamwe nekuti vanogona kupindira kana kukanganisa kuferefetwa kwenyaya iyi. Asi vabhatasara vaudza Dare kuti vamafume vanokodzera kupiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso, nekuti igweta zvakare munhu ane mhuri, imba nezvimwe zvekuti haangadi kukanganisa rusununguko rwake nekutiza kutongwa panyaya diki diki yaari kupomerwa. Vabhatasara vatiwo vamwe vafakazi vanonzi vanogona kuvhiringidzwa navamafume vakaita semumhangari vanhekairo, pamwe nemumwe mushandi mukuru mukanzuro yeHarare vaEdgar Dzehonye, havasiri kuenda kubasa pari zvino sezvo vakamiswa basa vachipomerwa mhosva dzeuori panyaya dzemastendi muHarare. Vamafume vazvipira kuti vabhadhare zviuru makumi maviri zvemadhora emuno semari yechibatiso kumhangara kumahofisi esaku kamwe pasvondo, pamwe nekusiya gwaro ravo rekufambisa kuna mabharani weDare. Mune imwewo nyaya kumatare, Dare repamusoro rarasa chikumbiro chaamai vaMichelle Moana Amoli, amai Yolanda kuvaoga chekuti vapiwe mukana wekuvigwa mwana wavo Moana, uyo akashayika munjodzi yemumugwagwa namuzvina bhizimisi yaive nemukurumbira Genius Kadungure kana kuti Ginimbi musi wa8 Mbudzi. Amai vaMoana vakakwidza nyaya yekuDare mushure mekunge mahofisi aregistrar general apa magwaro ekuviga munhu kana kuti burial order kuna baba vaMoana vaIshmael Amoli, avo vaida kuti mwana wavo aratsigwe kumarinda eWarren Hills vachishandisa chitendero chavo chechiMuslim. Asi amai vaMoana vaida kuti Dare rigure gwaro iri kuti vapiwe rimwe gwaro rekuti vanoviga mwana wavo kuZororo pachishandiswa nzira dzechitendero chechiKristu. Vakati mwana wavo aive munhu aive nemukurumbira neshamwari dzakawanda, uye kuvigwa nenzira yechiMuslim yaive nzira yekuda kuti shamwari dzake dzisave paanoradzikwa. Asi mutongi weDare Justice Pasirai Kwenda vati mahofisi aregistrar general akapa burial order zviri pamutemo, uye vaMuli vanokodzera kuviga mwana wavo zvavanoda vachiri mwana uyu akagara nababa vake kwenguva yakareba pasi pechitendero chechiMuslim. Dare ratiwo kunyange hazvo Moana ange ave kunwa hwahwa nekuita zvimwe zvisingabvumidzwe pasi pechitendero chechiMuslim, chitendero ichi hachisarure uye chinoregerera, uye hapana umbo hunoratidza kuti Moana ange ave kuita zvechitendero chechiKristu. Dare rati amai vaMoana havana kupa zvikonzero zvinogutsa Dare kuti vapiwe simba rekuchengeta mwana wavo nekudaro rarasa chikumbiro chavo, uye rasvorawo nyaya yekurwirana kuti mufu oradzikwa kupi, vachiti zvinodzikisira chimiro chemufi. Zvichakadai, vaMuli vaudza Studio 7 kuti Moana acharadzikwa mangwana kuWarren Hills.
Mangwana tichabva nai kupare toenda kuchechi, tozobva kuchechi tozoenda kumba kwaamai vemusikana, tozobva ipapo toenda kuWarren Hills.
Moana akashaya munjodzi yemumugwagwa kuBorodale musi wa8 Mbudzi neshamwari dzake nhatu dzinoti muzvina bhizimisi Ginimbi, pamwe nedzimwe mbiri, imwe inobva kuMozambique neimwe inobva kuMalawi.
Vanhu voita maonero akasiyana-siyana pamusoro pebhajeti renyika regore rinouya rakaturwa nezuro negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Munyori mukuru weZimbabwe Congress of Trade Union vaJafet Moyo vanoti bhajeti rakaturwa harina kusiyana nemakore ose, sezvo hurumende isingatevedzere zvavanenge vati vachaita pakushandiswa kwemari, uye nguva dzakawanda hurumende inozotadza kuwana mari yainenge yakavimbisa.
Haina mutsauko nemabhajeti ese ministries akati one day either vanenge vafirikidza mari zvavanenge vakapiwa, vamwe vachichema kuti mari haina kumbobvira yapiwa.
Vamoyo vanoti mushandi hapana chake, sezvo mitero yave kubhadharwa yakawandisa zvikuru zvekuti mari inosara nemushandi haikwani kuti araramise mhuri yake. Izvi zvinotsigirwa nenyanzvi inoona nezveupfumi vachishanda neLabour and Economic Development Research Institute vanyasha muchichwa kuitwa avo vanoti kunyange uwandu hwemari isingabatirwe mitero yemihoro yakakwidzwa kubva pamadhora zviuru zvishanu kusvika pamadhora zviuru gumi vanoti zvichasiya mushandi asina mari yekuti ararame. Vamuchichwa vanoti vashandi vakawanda vari kutambira mari iri pasi pemadhora zviuru gumi nezvisere inotarisirwa kuti mhuri ine vanhu vashanu vararame vachiti mitero ichapedza mari yemushandi.
Iko zvino tiri kutaura zvema 18,000 to 20,000. Saka kana munhu achitambira runova ruzhinji rwevanhu ruri kutambira les, and then hurumende yonotekisa munhu iyeye ari kutambira mari isingamukwaniri, kureva kuti hatisati tatanga kunyanyotarisisa nyaya yekuti tiwedzere inova inonzi aggregate demand.
Panye yekuti hurumende haichabvumiri vanhu kupinza munyika motokari dzine makore anopfuura gumi dzagadzirwa, vaClemens Zinduru vanoti danho iri richaita kuti vakawanda vatadze kutenga motokari kunze kwenyika sezvo dzine makore mashoma dzichidhura. VaZinduru vanoti hongu motokari dziri kudiwa nehurumende dzinenge dzichiri kunzwa uye dzinenge dzichiburitsa chiutsi chishoma asi hadzitengeke nekudhura. VaZinduru vanopa muenzaniso wemotokari yeru dzirwe Honda Fit ine makore gumi nekuraudzira inotengwa nemadhora chiuru nechidimbu chemari yekuAmerica, asi iri pasi pemakore gumi inotengwa nemadhora zviuru zvinomwe kana kudarika.
Honda Fit iri less than 10 years inoimputwa kusvika kuna Tanzania ne 6,000-7,000 madhora ekuAmerica. Honda Fit ine makore anopfuura 10 years inosvika kuna Dar es Salaam ne $1,200-$2,300.
Vanoti zvakanaka kuti vemabhizinisi vabhadhare mari sezviri kutaurwa navanxuve, asi vanoti mari dzinofanirwa kusiyana kwete kuti vabhadhare madhora makumi matatu vose.
Vava denge vasina kuisa a threshold across the board nekuti mabhizimisi anosiyana siyana.
Vakupeko vanoti hurumende haifanirwe kutsvaka kuti ane mugate nekuteresa vashandi vari kupiwa mari shoma, asi kuti vagadzirise kuti mari iri kubuda munyika kuburikidza nekuburiswa kwegoridhe nezvimwe zvicherwa zvisiri pamutemo imiswe. Mumwe mugari vaIsrael Nyandoro vanoti zvakanaka kuti vanhu vabhadhare mitero kuti hurumende ikwanise kuzadzisa zvayakaronga kuti ichaita nemari sezvo pasina kwavanokwereta.
30 US dollars iri kutaurwa ndichatorerwa mindful money. Ndinoona zvakanaka nekuti that money inoenda kufisika senyika.
VaJohn Marara avo vane makambani anogadzira makombiyuta vanoti vanoona mitengo yezvinhu ichikwira gore rinouya nekuda kwemitero yawandisa yave kubhadharwa.
Pachaitika mapraisi increase akawanda, vanhu vangopasa makosti kune makastomers avo.
Dzimwe nyanzvi dzezveupfumi dzinoti vanxuve vangadai vakaparura bhajeti ravo nemari yekuAmerica sezvo iri mari yave kushandiswa nevanhu vakawanda kusanganisira hurumende. Vanxuve vakatura bhajeti remadhora emunyika mabhiriyoni mazana mana nemakumi maviri nerimwe chete nechidimu kana kuti 421.6 billion. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nezuro vakati vanobva chete pamusinda weWhite House kana vanosarudza mutungamiri wenyika vanozivikanwa seElectoral College vakasarudza vaJoe Biden semunhu akakunda musarudzo dzakaitwa musi wa3 Mbudzi gore rino. Akandeke kutanga kuti vaTrump vade kubvuma kuti vakakundwa navaBiden musarudzo idzi, kunyange hazvo vari kuramba vachidzokorora mashoko avo ekuti sarudzo dzakabirwa zvine mutsindo kunyange vasiri kuburitsa umbo hwacho. Vachitaura kuvatori venhau pazoro reThanksgiving vari pamuzinda wavo weWhite House, vaTrump vakati kana vaBiden vebato reDemocratic Party avo vanofanirwa kutoreswa mhiko musi wa20 ndira gore rinouya, vakanzi ndivo vakakunda musarudzo neElectoral College vanobuda mumuzinda weWhite House. Asi vaTrump vakati zvinenge zvakaoma kuti vatambire kuti vakundwa vachitarisa mamiriro akaita zvinhu pari zvino, uye vakaramba kubuda pachena kuti vachange vari pamabiko ekugadzwa kwavaBiden here kana kuti kwete. VaTrump vakadzokorora kuti sarudzo idzi dzakabirwa panguva iyo vari kuenderera mberi nekusaburitsa humbo hwekuti sarudzo hadzina kufambiswa zvakanaka. VaTrump vakambenge vataurawo kuburikidza nevideo nenhengo dzemauto eAmerica vachivapa mashoko ezororo reThanksgiving. VaBiden vakakunda nezvigaro mazana matatu nezvitanhatu kana kuti 306 zvakawanda kudarika mazana maviri nemakumi manomwe kana kuti 270 zvinodiwa kuti munhu anzi ndiye akunda musarudzo zvichienzaniswa nezvakawanikwa navaTrump zvinosvika mazana maviri nemakumi matatu nezviviri kana kuti 232. VaBiden vari kutungamirawo vaTrump nemavhoti anodarika mamiriyoni matanhatu pakuve munhu akafarirwa nevanhu vakawanda kana kuti popular votes. VaTrump nevabatsiri vavo vari kuzama nepose pavanogona kuti zvakabuda musarudzo mune matunhu akakosha zvishandurwe vachishandisa matare edzimhosva kana kuedza kumanikidza vatungamiri vematunhu kuti vapindire, asi izvi zviri kuramba izvo zvavasiya vasisina pekubatirira. MuAmerica, munhu anoita mutungamiri wenyika ndokunge awana mavhoti akawandisa kubva kune vanodomwa nematunhu ava kana kuti Electoral College, kwete nekuti akawana mavhoti akawandisa musarudzo everuzhinji. Vanovhota ava kana kuti maelectors ndeavo vanenge vadomwa nematunhu ose ari makumi mashanu pamwe chete nedunhu reDistrict of Columbia kana kuti DC, zvichienderana neuwandu hwevanhu nematunhu aya. Zvichienderana neuwandu hwevanhu vari mumatunhu aya vanenge vari nhengo dzebato dzinenge dzazvipira kutsigira anenge akamirira bato musarudzo kana achinge akunda musarudzo inovhotwa neveruzhinji mudunhu ravo. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Mukuru anoona nezvevapoteri musangano reUnited Nations High Commission for Refugees vaFilippo Grandi vari muguta guru reSudan reKhartoum kunoona mamiriro akaita zvinhu munyaya dzerubatsiro rwakanangana nekubatsira vapoteri vari kuramba vachiwanda vari kutiza kubva kudunhu reTigray riri muEthiopia. Vanhu vanodarika zviuru makumi mana nezvitatu vatiza Ethiopia vachiyambuka muganhu kupinda kumabvazuva kweSudan mwedzi uno chete. Vamwe vagari vemubulawayo vari kuramba vari panjodzi yekubatwa nezvirwere zvemudumbu sezvo vari kushandisa mvura yemumatsime isina kucheneswa nekuda kwekuenderera mberi kwedambudziko rekushayikwa kwemvura. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Mumwe musikana Ruimbo Mwoyo anodzedzereka zvishoma achisimudza mugomo wemvura kuti audengezere imwe mvura shoma ichiteuka mushure mekunge achera mvura iyi kubva pane mamwe matsime ari pedyo nenjanji pakati pemisha yeLuveve neCowdrey Park. Ruimbo uya nemakore gumi nemasere anogara mumusha weCowdrey Park uye ndemumwe wevanhu vakawanda vanogara munzvimbo iyi vanochera mvura kubva mumatsime aya. Vakawanda vevanochera mvura iyi vanoishandisa kuwacha mbatya, kugeza uye kusuka zvimbuzi, asi vamwe vanoti vanotoshandisa mvura iyi kunwa nekubikisa. Ruimbo anoti kunze kwekuzviisa panjodzi yekubatwa nezvirwere, vanasikana nevanhukadzi vakaita saiye vanochera mvura kumatsime aya vanozviisa panjodzi yekubatwa chibharo.
Kuno kuti nedambudziko remvura inoya after 3 weeks, sometimes kuno kunonwa nobata wanhu kune mabhinya.
Ruimbo uyu ari mufom 4 anotonya yekuchera mvura iyi inomuviringidza pakuwana nguva yakakwana yekuverenga. Mumwe mudzimai uyu akangoda kuzvidoma nezita rekuti Amai Noctula ndemumwe wevanhu vanocherawo mvura pamatsime aya. Amai Noctula ava vanogara mumusha weLuveve vanoti vanoziva havo kuti kuita izvi kunogona kuita kuti varware, asi vanoti ivo ndemumwe wevanhu vanoshandisa mvura iyi kunwa nekubikisa. Vanoti hapana zvimwe zvavangaite nekuti mvura yekanzuru yakacheneswa inobuda mushure menguva yakareba.
Tikaishayiwa mumba tinochera panapa pamukoti, tinoishandisa zvese nekumwa nekubika. Atizivi kuti ticharwara kana kuti hatiasi mborwari.
Pane vanhu gumi nevatatu vakafa mumusha weLuveve muna chikunguru nekuda kwechirwere chemanyoka, uye kubvira panguva iyi kusvika pari zvino pane vanhu vanopfuura chiuru nemazana matatu varwara nezvirwere zvemudumbu munzvimbo dzakasiyana-siyana muguta reBulawayo. Mumwe mugari wechidiki Advance Chuma uyu ane makore gumi nemapfumbamwe anoti kanzuro inombotumira hayo mabhauza emvura kuvagari, asi izvo zvinoitwa nenguva iri kure, achitiwo sekuziva kwake kanzuro haisi kupatsana nguro inogutsa padambudziko remvura.
Kanzuro matauro inoita inoti mvura ishoma haizozokwanisa kuzopa solution yakazara. Mvura iyi kuzowanikwa after 2 weeks. mabauza anouya apo ne apo.
Mumwezwe mugari uyakango zvidoma nezitari kuti ambuya kasuka vanoshorawo kanzuru vachiti haizi kuita zvakakwana kugadzirisa dambudziko remvura. Ambuya kasuka avo vave nemakore makumi masere nemaviri ekuberekwa vanoti vagara muguta reulawayo kwemakore akawanda asi havasati vamboona dambudziko rekushayikwa kwemvura seriripo pari zvino.
Ndichikurira muno kwakusina senje sevakanga vasingafika sevakanga vasingaumudumbukani asi yao hondo runore kure rino andambusungana nayo.
Mutauriri wekanzuro yebulawayo amainesi Sampofu vakaudza Studio 7 kuti kanzuro haingave iyo inoshorwa padambudziko rekushayikwa kwemvura. Amai Mpofu vanoti basa rekanzuro nderekuwanisa vagari mvura yakachena vachiti veZimbabwe National Water Authority ndivo varidzi vemadhamu ose munyika kusanganisira ayo anowanisa guta rebulawayo mvura. Pari zvino madhamu matatu pamadhamu matanhatu anowanisa mvura kuguta ndivo ari kushanda chete sezvo mamwe asisina mvura yakakwana. Izvo zviri kuita kuti vagari vawane mvura kamwe chete pasvondo. Pave nengo yakareba guta rebulawayo rakatarisana nedambudziko rekushayikwa kwemvura uye hurumende ichiti iri kugadzirisa dambudziko iri. Vachitaura pane chimwe chiitiko munguva pfupi yapfuura mutevedzeri wemutungamiri wenyika vari gurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga vakatsinhira zvimwe chete vachiti hurumende iri kukoshesa kugadzirisa dambudziko iri. Ndakamirira Studio 7 mubulawayo ndini Kudzanai Musengi.
Munhau dzemitambo, vateveri venhabvu muZimbabwe havasi kusarira mukuchema mutambi wenhabvu wekuArgentina akaita mukurumbira unotyisa pasi rose Diego Armando Maradona uyo akaradzikwa nezuro kuBuenos Aires kuArgentina. Michael Cariati anotipa nyaya inotevera.
Kubva kuvashandi vemuDzimba kusvika kuvashandi vemumahofisi tichidarika nevanozviitira zvavo vega, vese vanoti pasi rino rarasikirwa zvikuru nekushayikwa kwaMaradona uyo akaita mukurumbira unotyisa munhabvu. Vashoma vasingazive Maradona uyo mugore ra1986 akatungamira Argentina mukutora mukombe wepasi rese weWorld Cup ndokubatsira zvekare nyika iyi kupinda mufinari muna 1990. Vamweo ndivo vanoti Maradona akatorera Argentina mukombe uyu ari ega sezvo aikanda zvibodzwa uyezve nekubikira vamwe zvibodzwa zvimwe zvacho. Mutambi uyu uyo akatambira zvekare nekutora mikombe neBoca Juniors, Barcelona neNapoli akashayika nechitatu mushure mekurwara nechirwere chemoyo. Asi pese panoshayika munhu panoita mitauro zvekuti vakawanda vari kuyemura zvaakaita, asi vamwewo vakaita samuzvare Noelin Fambisa vachiti Maradona akawisira pasi zvese zvaakaita munhabvu nekutora zvinodhaka zvisiri pamutemo.
Maradona akadadisa nyika yake, akakunda almost munhu wese, asi nyaya yakazopinda iyi yezvinodhaka iyi hazvaifanira kudaro.
Asi vanoita basa rekubatanidza masimbi nemoto kana kuti welder vaOliver Musongoro vanoti Maradona aive mhizha asi kwete munhabvu chete.
Aiwa, Maradona munhu aitamba bhora zvazvine mukurumbira. World Cup ya 1986 yaya go bhora yakagohesa. Munhu kutoti kana pakaregedza zvebhora uyu dai akaita kana zvekuacta, munhu angari famous zvekutoti zvinhu zvese zvaigona kuita, munhu aizikanwa, aidiwa nevanhu.
Muna 2000 vanotungamira nhabvu yepasi rese veFIFA vakabatanidza Maradona naPele wekuBrazil sevatambi vakakunda vese pamakore zana apfuura. Asi paongororo yakaitwa padande mutande pasi rese, Maradona akabuda ari pamberi paPele uyo akatora mikombe yeWorld Cup katatu. Maradona akaradzikwa kumarinda emhuri yake nezuro mushure mekunge mutumbi wake wambotanga waratidzwa kune veruzhinji vachionekana naye. Hurumende yeArgentina yakatara mazuva matatu ekuchema kwenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Cariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa zviri kuitika munyaya dzeCovid-19 pamwe nesarudzo dzemuAmerica. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu 115 kana kuti 115 vakawanikwa vaine chirwere cheCovid-19 munyika yose. Meya weguta reHarare vaJacob Mafume vebato reMDC Alliance vanomiswa pamberi pedare redzimhosva vachipomerwa mhosva yekushandisa hofisi yavo zvisiri pamutemo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.